Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro. Mbudzi 4/2019. Makateerera ku Studio 7 nepinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vasungwa zvavo asi vachipirwa mawonding caution statement vozoendewa nawo kukoti. Vari kupomerwa mhosva yeabuse of office kunyaya dziri connection nekuezimbabwe boy veminista wetransport.
Gurukota muhofisi yemutungamiri wenyika vaJoram Gumbo, avo vakamboigurukota zvekutakurwa kwezvinhu, vanosungwa vachipomerwa mhosva dzeuori. Vachuchisi vehurumende vanoti havasati vagadzirira kuti dare rinzwe nyaya yeuori iri kupomerwa vaimbova gurukota rezvekushanyirwa kwenyika amai Preska Mpfumira.
Isu vehurumende ndechisu tichabvisa mari kuzvigadzigwe zvigogadzi.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanoshanyira nzvimbo inogaiwa mvura muHarare yeMorton Jeffrey Waterworks. Zvinhu zvoramba zvakaita manyama amire nerongo kuzvipatara zvehurumende nekuramwa mabasa kwavana chiremba navana mukoti. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vaimbo vegurukota rezvekutakurwa kwezvinhu vaJoram Gumbo, ava vegurukota muhofisi yemutungamiri wenyika, vasungwa nhasi neZimbabwe Anti-Corruption Commission kana kuti ZAC, vachipomerwa mhosva yekuita zveuori vachiri gurukota rezvekutakurwa kwezvinhu. Sachigaro veZAC, Justice Lois Matanda Moyo, vanoti vaGumbo vari kupomerwa mhosva yekuita zveuori kukambani yendege yeZimbabwe, kuburikidza nekutengwa kwendege ina dzorudzi rweBoeing 777 kuMalaysia munguva yeutongo hwevaimbo yemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Justice Matanda Moyo vanoti dzimwe mhosva dziri kupomerwa vaGumbo dzinosanganisira yekudzora pabasa mumwe mukuru wekambani yeCMED, kunyange hazvo akanga awanikwa aine mhosva nemataredzi mhosva, pamwe nekushandisa imba yehama yavo kuita semuzinda wemahofisi eAzimbabwe. Dzimwe mhosva dzavari kupomerwa dzinonzi ndedzekusashandiswa kwemari yehurumende zvakajeka. Justice Matanda Moyo vanoti vaGumbo vanotarisirwa kumiswa pamberi pedare mangwana, uye pari zvino vachirumaoko yekomisheni yavo iyo ichiri kuvaferefeta. Hatina kukwanisa kutaura negweta ranzi riri kumirira vaGumbo vaSelby Wacha sezvo vati vanga vari mumusangano. Ngatinzwei hurukuro yataita naJustice Matanda Moyo pamusoro penyaya iyi.
Vasungwa zvavo asi vachipirwa mawonding caution statement vozoendewa nawo kukoti.
Vari kupomerwa mhosva yei?
Vari kupomerwa mhosva yeabuse of office kunyaya dziri connection nekuezimbabwe boy veminista wetransport.
Saka izvozvi varipi?
Izvozvi vari pano paZaki.
Vari kuZaki. Saka vanotarisirwa kuenda kudare riini?
Vanotarisirwa kuenda kudare mangwana makuseni.
Vanotarisirwa kunge vachizoiswa mumaoko emapurisa here?
Aiwa, hativaisi mumaoko emapurisa, vanotori mumaoko meZaki kusvika taenda kudare. Tozonovaisa mumaoko memaprosecutor. Kana tichida kuti varare kupolice station, tinotsvaga police station yatinotaura nayo kuti vararewo vari papolice station iyoyo, asi vanenge vangori mumaoko eZaki.
Tinoonawo mune mashandiro amuri kuita zvii zvamungachema nazvo pari zvino kuti ZAKI iri kunetseka?
Iwa ZAKI pari zvino tinongoda kungoti mitemo yedu ikasire chete yaenda kumapariamendi ipasi kuitira kuti basa reZAKI riite nyore. Mitemo yedu yakasanganisira neyekuprotektwa kwemawitinesi yedu nemawhistleblowers. Hatina mitemo iwoyo muno Saka unoona kuti vamwe vazhinji vasina hana dzakanyatso kusimba vanobva vati aiwa imbomirai kumbofambisa nyaya dzedu kusvikira mutemo uyu wauya nekuti isusu totya victimization. Sandosaka muchizoona dzimwe nyaya takainvestigata takadzisendeka parutivi takamirira mutemo iwoyo nekuramba tichitaura nemawitness edu kuti handizvibi chero dai pasati paane mutemo iwoyo ngatiendei koti. Saka ndiwo mutemo watirikungochema nawo kuti dai wakasira kuongororwa nezvawo paswe tikwanise kufambira mberi nenyaya dzedu.
Muri kuonawo nyaya dzeuori dziri kumhangarwa here nokuti tinoona munokurudzira veruzhinji kuti vange vachizivisa Zaki nemapurisa nyaya dzeuori?
Pari zvino ndinoti kwaane great improvement yekumhangarwa kwenyaya dzeuori. Vanhu vari kuuya chose kuzomhangara nyaya dzeuori.
Tiri kuona kuti mune nyaya dzakati wandei dzamuri kubata kuZaki dzinosanganisira vakuru vakamboburitswa mazita vachinzi vaiitawo nyaya dzeuori. Pane zvamungataura here pamasvika tichiona vamwe vakaita sana mai Mpfumira vakaenda kumakoti pari zvino vakamirirawo kutongwa nedzimwe dzakadaro?
Mai Mpfumira vakamirira zvavo kutongwa. Dzimwe dzese dziri kungoinvestigatwa inenge yangopera inobva yangodaidzwa munhu wosungwa kana kuti yoitwa zvakafanira zvinoenderana neumbo unenge wabuda ipapo.
Mune masimba amunozoitawo here kana munhu akanga akumatare? Nokuti vazhinji vanogona kungoti munogona kungosunga munhu oenda kudare ovanikwa asina mhosva oregerwa.
Zvinozoitika kudare yaimwewo section kune inonzi National Prosecuting Authority. Saka isusu tikasunga munhu tinobva taendesa paira redu doketi ratoti doketi kuNational Prosecuting Authority. Ikoko ndivo vanozotarisirwa kuti vachitipedzisire vachiprosecuta munhu. Isusu tinongogumira chete pakuinvestigata. Taona kuti isu tinovimba kuti nyaya iripo totora doketi redu toisa kune National Prosecuting Authority.
Vanga vari sachigaro veZimbabwe Anti-Corruption Commission, Justice Lois Matanda Moyo, vari parunare muHarare neStudio 7. Zvino munyika munyaya dzezveutano zvaramba zvakaita manyama amire nerongo sezvo vana mukoti muzvipatara zvekanzuru vachinzi vatangawo kuramwa mabasa. Uko hurumende iri kutatarika kugadzirisa dambudziko ravana chiremba muzvipatara zvehurumende vapedza mwedzi miviri vachiratidzira. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Studio 7 yashanyira chipatara cheparirenyatwa nhasi ikaona chipatara chine varwere vashoma shoma. Vakuru pachipatara ichivangu vachienderera mberi nekutonga vana chiremba vari kuramwa mabasa. Matare aya akatanga nemusi wechishanu. Sachigaro weHealth Services Board Dr. Paulina Skosana vati nemusi wechishanu vana chiremba vana kuya kumatara vanga vadanwa kuti vapindure kuti sei vari kuramba kudzoka kubasa sezvakaturwa nedare reLabour Court. Pavabvunzwa neStudio 7 kuti pane vati vadzingwa here, vati kupindura mibvunzo uyu kungava kufukura hapwa. Vatiwo dzimwe nyaya dzavana chiremba dzichatongwa nemusi wechitatu. Vakafanobata chigaro chemutevedzeri wemutungamiri weZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Masimba Dindoro, vaudze Studio 7 mushure memusangano wavaita nenhengo dzavo nhasi kuti dai hurumende yatsvaga nzira dzekuita hurukuro navo kwete kuramba vachitora nzira dzisingagadzirisi dambudziko riripo.
Tichingori pakwedzoni isusu tikukurudzira kuti dai employer achikwanisa kutipawo rukwanzo rwekuti tiwanonge tichidiscussa nyaya idzi on neutral grounds, tikwanike tichibatsirana kuti tiwane masolutions ekuti impasi ipere mune zvakanaka.
Asi Dr. Skosana vaudza Studio 7 kuti vakagadzirira kuita hurukuro navana chiremba vachero nguva. Vati svondo rapera vakatomboita hurukuro asi zvakakona n'anga murapwa achida. Zvichakadaro vana mukoti muzvipatara zvekanzuru vatangawo kuramwa mabasa. Izvi zvichaita kuti dambudziko rezveutano rinyanyo kukomba munyika. Mutauriri wekanzuru yeHarare vaMichael Chideme vatenda kuti vana mukoti vatanga kuramwa mabasa.
Hongu, vana mukoti vedu vakanyora tsamba iyi kuti vava incapacitated kuya kubasa, saka nhasi vamwe vava havana kuuya kumabasa.
Tavabvunza kuti vari kutaurirana here navana mukoti ava.
Kanzuri itori mushishi kugadzisa nyaya iyoyi kuti vadzokere kumabasa vabatsire ruzhinji rweHarare runenge ruchishaya kwekunorapwa sezvo kumakliniki kumahospitali ehurumende kuine dambudziko ofuti ririko.
Hatina kukwanisa kubata mutungamiriri wesangano revashandi vekanzuru reHarare Municipality Workers Union vaCosmas Bungu sezvo vanzi vange vabuda muofisi vachisiya nhare mbozha yavo. Makliniki akawana muguta reHarare ndeekanzuru uye kuramwa mabasa kwana mukoti kuchapa kuti zvinhu zvinyanyo kuipa muguta rinomboita zvirwere zvakaita setyphoid necholera uye iko zvino mwaka wekunaya. Vaimbova gurukota rezveutano uye vari nhengo yeMDC Dr. Henry Madzorera vashora hurumende nekupedza mwedzi miviri vasina kugadzirisa dambudziko remachiremba iri.
Zvino tirikunzwa kuti vakudana machiremba kumatare wekuti uyai muzopindura kusiye musoro yekumabasa. Iyo vakataura kare kuti takasungwa makumbo nenhamo. Tiri kukwezera hurumende yedu kuti ikurumidze kugadzirisa nyaya iyi. Nokuti vanhu vari kufa zvakawedzerwa muzvipatara zvedu.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kugurukota rezveutano vaObadiah Moyo, asi mutungamiriri wenyika vaEmerson Munangagwa Svondo Rapera vakaudza vechidiki vebato reZANU-PF kuti pane vari kunyengedza vana chiremba kuti vasadzoka kumabasa, kuti hurumende yavo igoshorwa izvo vana chiremba vari kuramba. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndine Rutendo Mawere.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa nhasi vaziisa kuti hurumende yavo ichatsigira kanzuru yeHarare nemari kuti kanzuru iyi ikwanise kuwanisa vagari mvura yakachena kubva kudhamu reManyame. Godwin Manguza anotipa nyaya inotevera.
VaMunangagwa vataura mashoko aya mushure mekushanyira chigayo chemvura cheMorton Jeffrey Waterworks uko vaudzwa matambudziko akatarisana nekanzuru panyaya yekuwanisa vagari mvura yakachena. Mutungamiri wenyika audzwa nameya vekanzuru, vakuru vakuru vekanzuru, kuti zvingave nani kuti kanzuru itore mvura kubva kudhamu reManyame sezvo mvura iyi isingadi mishonga yakawanda kuichenesa. Vati iyi ipfungwa yakanaka chose uye hurumende ichabhadhara mari yekuisa mapombi ekuti kanzuru tore mvura yakawanda kubva kumaNyame.
Isu vehurumende ndechisu tichabvisa mari kuzvigadzigwe zvigogadzi.
Pari zvino hazvisati zvazivikanwa kuti panodiwa mari kuita basa iri, asi patove nenyanzvi dzakabva kuSouth Africa dzave kutogadzirira kuti chirongwa ichi chichitanga kuitwa. VaMunangagwa avo vange vaine makurukota ezvemari, matunhu nemadhorobha uye mvura vati vaudzwa kuti chigayo ichi chasakara, uyewo vaudzwa kuti mvura inobva mudhamu reChivero yakasviba, izvo zvinoita kuti kanzuru ishandise mishonga yakawanda kuchenesa mvura yacho. Meya veHarare vaHerbert Komba vaudza Studio 7 kuti zvinofadza kuti kunyange hazvo kanzuru yange yari kutora imwe mvura kubva kumaNyame, hurumende yawedzera uwandu hwemvura yayari kutora kubva kumaNyame.
Chachiripo ndechekuti vauya vakaona mashandira atiri kuita pano, vakauya vakaisa muono wavo, vakaisa rubatsiro rwekuti dai musha wafamba zvakanaka, vakwanisa kutisanganisa tose madepartments egovernment nemainstitutions egovernment kuti zvinhu zvedu zvitifambire zvakanaka. Saka takurukura maana kuti mvura ingabve here kuna maNyame kuti uye pano inge ichibikwa yakawanda. Ino maNyame idhamu rehurumende vada kuti pamvura pano. Saka zvinhu zvinofadza kuti taakuita muono umwe chete sevanhu vemuZimbabwe.
Vatiwo zvinofadza kuti hurumende yave kubhadhara chikwereti chayo chemvura kukanzuru yeHarare. Maparani mukuru wekanzuru yeHarare vaHosia Chisango vati mvura muchivero yange yave shomasa, uye danho ratorwa nehurumende rakanaka chose nekuti zvave kureva kuti guta richawana mvura yakawanda.
Kuti toshuwedzerwawo mafambu tichiwana mvura yakawanda kuti ichiuya mumakati.
Asi vaChisango vati kukwira kwemutengo wemagetsi kuchakwidza mutengo wemvura, vachiti vange vari kushandisa mazana mashanu ezviuru zvemadhora kuzvigayo zvemvura, uye pari zvino vari kushandisa mamiriyoni mapfumbamwe pamwedzi. Harare nemadhorobha akaitenderedza akatarisana nedambudziko rekushomeka kwemvura, zvekuti nyanzvi dzinoti chinodiwa kuvaka mamwe madhamu akaita seKunzwi kuti pawanikwe mvura inokwana vanhu vese. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
vamwe vagari vemuguta reGweru vanoti havasi kunzwisisa nezvemutengo mutsva wemagetsi zvisinei netsananguro yevezesa vachitiwo magetsi aya ave kudhura zvakanyanya. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Kutsutsumwa kweyamwe vagari ava kwabuda mushure memusangano waitwa nhasi nevagari nevamwe vakuru vakuru vekambani yezesa. Mumwe mugari amai Patience Musambasi vati havana kugutsikana netsananguro yapiwa nevezesa. Vati magetsi ave kudhura vakatiwo kambani iyi yakaunza matengeserwo emagetsi matsva aya isina kupa vanhu dzidziso yakakwana pamusoro penyaya iyi.
Ratatsanangurirwa zvemagetsi izvika sesu vamwe hatina kana kumbozvinzwisisa kuti makilowati wati acho anofamba sei. Hatina tatambonzwisisa because vanga vachizhenga maquestions avanga vachidini atanga tichibvunza vanga vasingatipi the right information.
Ambuya Winfrida Chimango vati vave pamudyandigere vatsinhirawo kuti mutengo mutsva wemagetsi haunzwisisike vachitiwo magetsi ave kudhura zvoomesera varombo.
Ini ne musi Friday ndakabhadhara $50 ndikapuwa ndakangonyorwa 4 saka ndibwisisi kuti 4 yacho ichasvika papi. Isu topuwa nasa panasa topuwa $80 zvino kana tichipuwa $80 wobvisa $50 uchasara nei? Ndozvatinochema kuti haa zvinhu zvaoma izvi magetsi ari kudhura. Shuviro yedu ndiyo kuti dei zvadzika hazvo.
Amai Immaculate Madzimure vati matengesero ave kuita vezesa magetsi ane hukoronyera mukati. Izvi zvatsinhirwawo navasimba rashe Chirara avo vati kunyange hazvo munhu akatenga magetsi emari akawanda haanozowana yekushandisa chaiwo anenge ari mashoma. Vachirara vachemachemawo nenyaya yekuti magetsi acho anogara asipo nguva zhinji.
Magetsi ari kudhura plus haawaniko nguva dzese zhinji. Satoita kutoshandisa tinotenga huni, huni dzese dzinodhura. Iwo mari yacho hauiwani, hapana mari yacho.
Mukuru anoona nezvekutengeswa kwemagetsi mudunhu rekuchamhembe kwenyika vaEdward Nyoni ndivo vange vakatungamira chikwata chevezesa pamusangano uyu. Varamba kutaura neStudio 7 pamhepo sezvo vati havabvumirwe kutaura nevatori venhau. Kambani yezesa yakakwidza mutengo wemagetsi mwedzi wapera uye yave nematengesero ekuti munhu ukaramba uchitenga magetsi akawanda mukati memwedzi mumwe chete mutengo wemagetsi aya unoramba uchikwira. Nemusi wechishanu veruzhinji vakaungana pamahofisi ezesa munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika vachida kunzwisisa nezvemutengo wemagetsi mutsva uyu. Mutauriri wezesa vaFullard Gwasira vaudza Studio 7 kuti magetsi anotanga kutengeswa anenge akaderera mutengo kuitira varombo uye hurumende inenge ichibatsira. Vagwasira vati magetsi aya anokwanisa kusimudza chitofu chine mapleti maviri uye magetsi mudzimba shanu.
Magetsi sezvatataura panotanga mwezega wega kwete kuti musi wa1 kana musi wa5 kana musi wa10 but paunotenga magetsi kekutanga mwedzi iwoyo unowana iyo inonzi life-to-life tarif yekuti maunits ekutanga 50 iwawo unoatinga ne41 cents ende paunoatinga ne41 cents uhuroakaonekwa nehurumende kuti uchibatsira vaya vanotakudzika vasingakwanisi kuvatenga magetsi nemutengo chaiwo chaiwo unonzi lifeline tarif inotarisira vatadirided families vana vanoriritira mhuri. Mutengo chaiwo magetsi munhu anofanira kunge achitenga magetsi $8.87.
Et Gwasira vatiwo munhu akapedza magetsi ekutanga aya oda mamwe anenge ave kudhura sezvo achinge aratidza kuti anokwanisa kubhadhara kana kuti ane bhizimisi raari kuita hake. Ndakamirira Studio 7 muGweru, ndini Taurai Shava.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kufa kunogona kunge kwakaitika kumauto anove zvizvarwa zveMozambique ari kushanda ari pasi peimwe kambani yekuRussia kumaodzanyemba kweMozambique kwave kusimudza mibvunzo yakawanda pamusoro pekuvepo kwevanochengetedza mutemo vekuRussia muAfrica. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vakatarisana nekupomerwa mhosva yekushandisa hofisi yavo zvisiri izvo. Nhasi vati mhinduro dziri muzvinyorwa chete kubva kune akaruma nzeve paramende panyaya yekuti vaTrump vaimanikidza Ukraine kuti iferefete mumwe wavachakwikwidzana naye muna 2020 vaimbove mutevedzeri wemutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden hadzina kukwana. Vatungamiri venyika dzepasi rose vapinda musangano weEast Asia Summit, mumwe misangano yakawanda iri kuitwa yeAsian Summit kuBangkok. Uko nyika gumi dziri mubatanidzwa uyu dziri kuedza kuendesa mberi zvibvumirano zvekutengeserana. Vatungamiri vemakereke vanoti varikushungurudzika zvikuru nenyaya yevamwe vavo vanoudza vatenderi vavo kuti varegedze kunwa mishonga yemapiritsi inovaponesa, vachiti vanenge vaporeswa mushure mekunge vanamatirwa. Studio 7 yakataura nevatungamiri vakawanda nemusi wemugovera avakadoma imwe kereke iri muHarare yavanoti yakonzeresa kurwara kwakanyanya kwevatenderi vanenge vasiyiswa mishonga yavo. Kiri Mudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Studio 7 yakataura nevatungamiri vemakereke vakasiyana siyana nemugovera avo vakadoma imwe kereke iri muHarare yavanoti yakonzeresa kurwara kwakanyanya kwenhengo dzayo dzinenge dzasiyiswa mishonga yadzo zvikuru yeHIV and AIDS. Vafundisi ava vanoti zvitiko izvi zvave kusvibisa makereke sezvo asiri ose anoita mabasa akashata saiwaya. Mufundisi wekereke inonzi Cornerstone Fellowship International Dr. Grace May Taruvinga vanoti hakuna mufundisi ane mvumo yekuudza mutenderi wake kuti asamwe mishonga yeHIV AIDS, nokuti ibasa ravana chiremba avo vane ruzivo nekodzero dzokuita basa iroro. Dr. Taruvinga vanoti nyaya yokusiyisa varwere mapiritsi aya yakangofanana nekuuraya munhu, nokuti mimwe mishonga inonwiwa zveupenyu hwese zvokuti munhu akaregedza kunwa anogona kutofa.
Person akambokwisa pamapiritsi ndiye ane right yekukubvisa pamapiritsi. Tomboti it sugar kana wapora handiti vachangoona kuti ukanwa mapiritsi sugar ichoramba ichidzika, voona kuti your sugar is now normal, they tell you kuti you are now fine, stop taking medication. But zvekuti munhu ari kurwara kana kuti they are HIV positive, mufundisi omuti you are now free of HIV, voregedza kunwa maARVs, that is not correct. That is actually kwandiri, that is murder by irresponsibility.
La George Biswick, mufundisi wesangano rinonzi Christian Family Church riri kuchitungwiza, vanoti pane chisotsi chiri kuitika kune mamwe makereke anoti vanhu vapupure kuti vaporeswa asi zvisina kupasiswa navana chiremba vakambovapa mapiritsi acho.
We cannot say madokta has kushandiswa naMwari because ari kubatsira upenyu hwevanhu.
VaBiswick vanoti vakambosangana nemumwe munhu akange ave kurwara zvakaipisisa zvokuti vakatozotanga kutaura naye vachimudza kuti Mwari anoshanda navana chiremba avo vakapiwa njere zvokuziva mishonga inorapa zvirwere zvese.
Ekuti akaenda kune one of these prophetic guys tobasiya mache program yeyamaarv very hospital visit anga atoti tichitore tasingaita. So I had to coach and to counsel Munye, but no, look, we don't turn you against my doctors. We actually point you to God. And God uses my doctors, my medical practitioners, who it is with the light.
VaBiswick vanoti vafundisi vakadai vari kushandisa varwere ava kushambadzira kuti vapora iri nzira yokukwezva vanhu kuti vaende kumakereke avo sezvinoita vemabhizimisi. VaBiswick vakaratidza kusuwa nenyaya yokuti makereke haana kubatana, nokudaro pari kushayika kutsiurana pachavo izvo zvave kukonzera kufa kwevatenderi vane zvirwere zvinokwanisa kurapika. Reverend Oliver Mandisodza vanotungamira sangano reMen of Valor, Purpose and Vision Trust kana kuti MVPV vanoti vafundisi havafaniri kuita dambe nehupenyu hwevanhu, nokuti vana chiremba ndivo vane ruzivo nehunyanzvi mune zvenyaya dzezveutano.
Handifunge kuti zvingabatsira kuti tiite maexperiments kuita kuita kudambe neupenyu hwevanhu. Ndinoona chii chinhu chinosuvisa zvikuru chisingagamuchiriki kana tiri kunyaya yekuti soko raMwari rinofanira kubatsira vanhu.
Mukuru wesangano reYoung Positives rinobatsira vechidiki vanorarama neutachiwana hweHIV vaKelvin Magura vanoti vari kusanganawo nevechidiki vari kudzoserwa utano hwavo kumashure nemamwe maprofita ari kuvaudza kuti vainge vapodzwa neminamato yavo.
Kusangana nemamwe varoita zvekunzi wapora nekutenda
yatinoti leo faith healing mchivungu ili dambu tibura kanyanya kwa wana shiki kino kutilu kangasa bago nyaya ye kutetila kwa mshonga
nyanzvi munyadzi zvirwere zveHIV neTB kana kuti rurindi mubazi rezveutano Dr. Chiedza Mupanguri vanoti idambudziko ravari kusangana naro mazuva ose nemhosva yekuti makereke nemaprofita awandisa ayo ave kuvhiringidza utano hwevarapwi
asi vanhu vava vanozoona vazokomplicata ndovanozi vane macomplications ndi kazhinji kacho mushonga wacho paanozodzoka mushonga wacho unenge usanyanyo vabatsiri vamwe vanobva vasvika pakufa saidambudziko chairo ratiri kuwana mazuvano
Dr. Mupanguri vanoti vanhu vanodarika miriyoni imwe chete ndivo vari kunwa mishonga yechirwere cheHIV kubva mumiriyoni imwe chete ine mazana mana ezviuru zvichireva kuti kune vanhu mazana maviri ezviuru vasati vatangisa kunwa mishonga iyi ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Kiri Mudzamire
Manau Jemitambo Murairidzi wechikwata cheHighlanders Henrik Piet de Jong anoti nhandare yenhabvu ine mukurumbira yerufaro stadium haikodzere kutambirwa nhabvu yepamusorosoro yekasolaga Premier Soccer League. Michael Kariati anotitaurira kuti izvi zvauya sei.
Izvi zvinotevera mangage e11 akaita chikwata chake neDynamos murufaro stadium nezuro. Vakanwisa zvibodzwa izvi ndetinache makanda kuHighlanders kozoti Evans Katema weDynamos. Asi de Jong ari kuchema nenhandare yerufaro stadium. Mangange aya asi Highlanders iri pachinhano chechinomwe nemapoints makumi mana yakaenzana neDynamos iyo iri pachinhano chechisere kwasara mitambo mishanu chete kuti makundano aya asvike kwamvura yacheka makumbo. Zvikwata zvine mukurumbira izvi zviri mapoints gumi nerimwe chete pasi peCapes United iyo iri kutungamira makwikwi aya kunyange hazvo yakarohwa 2-0 neTero 1 muAscot Stadium nezuro zvekare. Murairidzi weDynamos Tondera Indiraya anoti vatambi vake vachiri vechidiki asi vadzidza zvakawanda mwaka uno zvekuti ave kutarisira kuzotsvaga vamwe vatambi vashoma kubva kune zvimwe zvikwata achisimbisa chikwata ichi kuti chizokwanisa kurwira mukombe gore rinouya. Mumutambo werugby, mhemberero echiri kuenderera mberi muZimbabwe mushure mekunge chikwata cheSouth Africa cheMaspringboks chakatora mukombe we-2019 World Cup varova England 32-12. Kune veruzhinji munyika kukunda kweSouth Africa kukundawo kweZimbabwe sezvo mutambi wemunyika Tendai the Beast mutawarira aive muchikwata chakatora mukombe uyu. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nhasi tiri kutarisa nyaya yeuori unonziwa pakuti nyika igwadame. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 chibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhura kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne 9885 shortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Gurukota muhofisi yemutungamiri wenyika uye vakamboye gurukota rezvekutakurwa kwezvinhu vaJoram Gumbo vanosungwa neZimbabwe Anti-Corruption Commission vachipomerwa mhosva dzeuori. Vachuchisi vehurumende vanonze vati havasati vagadzirira kuti dare rinzwe nyaya yeuori iri kupomerwa vaimbova gurukota rezvekushanyirwa kwenyika amai Priska Mupfumira. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoshanyira nzvimbo inogaiwa mvura yeMoto Jeffrey muHarare. Tamatashuka kumagume chulongwa chedu anokuone kai. Ndini Jonga Kandemiri ndokusia mina Prasidis Jeremiah.
Soku isika atisenda baku VOA Ndebele.